Fikeda ina kuchinja zvakanyanya kubva nezvo. Nezuro taitaura sevanhu 16 nasi tiri kungotaura kuti Fikeda yawedzera nemunhu 1 meaning tani 17 compared to 21 vakafa muna 2018.
Chii chikuru chamungati chiri kunyanya kukonzera matsaona?
For instance, pamatsaona aitika 1 tine mahit and run accidents. Like yakaitika kurimuka kwakatsikwa munhu motorist akatiza. Tine yakaitika pa 40 kilometer per Kiblawayo Victoria Falls pakatsikwa munhu zvekare muridzi wemotokari akatiza. Then tine munhu akatsikwa muHarare kuvaita breakdown nemotokari vachigadzira motokari yake nomu wake. Umwe ndobva angopinda motokari asina kuona kuti mwari ari pasi pemota ndobva amutsika. Then tine imwe yakaitika kumarondera kudhuze nekuruwa apo Honda CRV yakangosvika ichibva kumasure panomwe mutyaira anga ane Toyota anga amira achida kutakura hama dzake ndobva yarova Toyota nokumasure yanga yatobuda mumugwagwa ndobva pafa vanhu vaviri. Then tine tsaona yebhazi nelori zvakaitika kumasvingo vakabonderana vakaita sideswipe bhazi raidza kuovertake vakafa vanhu vaviri. Saka muriona kuti tsaona dzedu dziri kuitika nenzira dzakasiyana siyana asi chikuru ndechekuti kuitika kwetsaona kunoratidza kuti vachairi vanofanira kunge vaine yatinoti pachirungu the correct mindset, mindset yekuve responsible on the road kana kuti attitude yekupromota safety. I think ndo nyaya yakanyanya kukosha iyo. Tingataure zvakawanda but munyatsoona kuti tsaona dziri kuitika idzidzidzi dziri kuitika emasituations okuti you tend to wonder kuti kudriver ambenge achifunga chii.
Takaonawo muchivimbisa kuti munguva ino yezororo muchawanza mapurisa mumigwagwa, zvakabatsirawo here kudzivirira tsaona nekuti vanhu vanga vachityaira vakachengetedzeka?
Zviri kubatsira zvikuru nokuti muri kuona kuti mapurisa asingoshandeka kati izvozvi izvi mukatarisa tiri kufamba neveTrust Safety Council, tiri kufamba neveVIT neveMinistry of Transport and Infrastructure Development tichitaura nevatyairi tichitaura nevafambi. Saka muri kuona kuti tsaona zhinji dziri kuitika dziri kuitika panhu pokutinenge usingatarisiri kuti pangaitike tsaona sezvandataura pokuti munhu anotsika munhu usiku otiza oenda, munhu anotsika cyclist ari kutotocrossawo mugwagwa sezvakaitika kuinyati cyclist aitoendawo pachipatara munhu otomutsika. Saka unyatsoona kuti zvimwe zvachona zviri kuitika vatyairi ngavave nemweya wokuve responsible parod nokuti zvimwe zvachona unotoona kuti driver apapapa zvaaita hazvitarisiri mumugwagwa. Kana kuti munhu ari kunotsika munhu akamira kunze kwemugwagwa uko, munhu akamira kunze asi mutyaira anobuda mumugwagwa kunotsika munhu akamira kunze uko ozoshamiswa. Saka chii chiri kumboitika? Paanga achityaira ari kufunga chii? Ari kuconcentrata here kana kuti pane zvimwewo zviri kutomunetsa mutyairi iye?